Che kwata ichi charuva ZPC Kariba 10 ndopa vatsigiri vacho nguva yekufara mushure mekusuwa kwenguva yakatirebei. FC Platinum yanga isati yakunda mumitambo mitatu yakateverana kusvikira nhasi apo yatorawo mapoints ese matatu kubva kuvashanyi veZPC Kariba ava. Chibodzwa chao tamsona chapinza FC Platinum mapoints gumi nemashanu kubva mumitambo gumi. Murairidzi wekugona kunenge kudada Noveni Mapeza anoti makundano aya irwendo urwo varutatsira kuzopedzisa nemufaro.
Irwendo kavo kuti tikaita izvo tinosvika patinoti tisvike kuti ndibve munondoenda kuburuwayo ndogona kukwira malipsi kana 5 pandofanira ndisvika kuburuwayo.
Asi mutsigiri weZPC Kariba vaLaxon Tobias vanoti rwendo rwavo kurwisana nekuchengetedza nzvimbo yavo mugungano rePSL iri.
Kana uchava nemachampions urutamba nemachampions, kana ukanga wagadzira zvakadii uchitamba nemachampions urutongozva utamba. Tichigova kudaro isu tinotofaita relegation kuti gore parinopera tinenge tiri papozisheni rinani palogo standing tiavoide relegation.
Asi mapoints matatu avatora nhasi haasi kukwanisa kuendesa FC Platinum pamusoro petafura, asi kuvasvitsa pachinzvimbo chetanhatu mugungano rezvikwata gumi netsere iri. Chikwata chengezi Platinum Stars ndicho chichiri panyanga kunyange hazvo chadamburwa 2-0 nechicken in nhasi masikati zvekare. Kunyange zvafamba zvakadai, murairidzi wengezi Platinum Stars Tekshua Chiragwi anoti aya makwikwi zvekuti vanofarira kudhonza gejo zvakasimba kuti vazowanawo mugoho unofadza.
Makwikwi atiinawo, saka mumakwikwi munoda kudhonza, mumakwikwi munoda kuramba makashinga, mumakwikwi munoda kusimba. Saka ticharamba tichishinga zvinobuda musarudzo mukupera kwegore ndizvo zvatinozoona tichiziva kuti zvatakashanda gore rese tapedza tiri papa taita izvi.
Highlanders iyo yanga ifarira kuenda pamusoro petafura nekukunda ichitevera kurohwa kwengezi Platinum yaita mangange 1-1 Cranbourne Bullets muNational Sports Stadium. Ngezi neHighlanders dzakaenzana pamapoints gumi nemanomwe, asi ngezi iri pamusoro nezvibodzwa. Mimwe mitambo mugungano iri iriko mangwana uyezve yakamira seizvi. Dynamos vs Manica Diamonds National Sports Stadium, Wange vs Triangle Colliery. Mutambo pakati peShesham neCapes United wamira netambo mushure mekunge Shesham yaramba kunotambira mutambo uyu kumandava stadium sezvakatarwa nePSL vachiti vari kuda kushandisa nhandare yavo yeBata. Nhandare yeBata iyi yakapiwa mvumo nekomiti yeZifa yeFirst Instance Body iyo inoona nezvedzinhandare, asi vatungamiri vePSL vakamisa kushandiswa kwayo izvo veShesham vari kupokana nazvo. Kunyange hazvo anotaura akamirira Shesham vaElias Maginya varamba kutaura nezvenyaya iyi vanoziva zviri kuitika vanochikwata ichi hachiisi kuenda kunotamba kuzvishavane mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.